Nengo dzehoza dzangasidarika zana dzaungana panokwirirwa makombi pakopa kabana muHarare ndokutanga kufora dzakananga kunokwirirwa makombi paMarket Square dzichikurudzira veruzhinji kuti vavhotere gwaro idzva rebumbiro remuteme wenyika nemugovera rakanyorwa richitungamirirwa nekomiti yeparamende yekopak. Vanhu ava vanga vachifamba vachigovera veruzhinji mapepa anga ane zvinyorwa zvekuti sei sangano ravo riri kutsigira gwaro rebumbiro iri. Mumwe wevanhu ava uye ari mumwe wevatungamiri vesangano iri, amai Magodonga Mahlangu, vati veruzhinji vanofanira kutsigira gwaro iri nepamusana pekuti rinocherechedza kodzero dzemadzimai, dzidzo, pamwe nekodzero dzekuratidzira nezvimwe zvakadaro.
Kuronga kampeni yetu yekuti vanhu musi wa16 vaende kunovhota vachiti yechi kureferendamu nemhaka yekuti tikatarisa kuti mabill of rights inotaura nezvakawanda, inokoshesa kodzero yedzidzo, inokodzera kodzero yeururama, inokodzera kodzero yekuti kana uri munhu weZimbabwe unofanira kurarama sei, even vati kurei maelders vanokosheswa. So I think the constitution iri better kune mamwe ese.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muhoza, amai Jenny Williams, vati kunyange hazvo sangano ravo risiri kufara nenzira yakashandiswa mukunyorwa kwegwaro rebumbiro iri, sangano ravo riri kutsigira zviri mugwaro iri.
We want to send a message to all Zimbabweans that the time has come to vote yes. For too long these guys who have been governing us have not been guided by a proper document. Now we have the document, let us vote yes, and let us reset, let us recheck the manner in which our rulers govern us. So we wanted all Zimbabweans to be very clear and to be not confused by too many issues and too much propaganda. Now is the time, Zimbabweans, vote yes for your own constitution. It will be yours when you vote for it. Take it, take the power and make it yours.
Zvisinei, amai Williams vati chakakosha ndechekuti zviri mugwaro iri zvigotevedzerwa nevatungamiri pamwe nevari muhurumende kana gwaro iri richinge ratambirwa pareferendamu nemugovera kuitira kuti kodzero dzevanhu dziwanikwe dzichicherechedzwa pamwe nekuchengetedzwa.
We have no guarantees, and in life there are no guarantees. Anyone who expects life to have guarantees is misplaced optimism. The optimism must lie in the people understanding the document and demanding its implementation. We know there has not been proper civic education, but we expect that that civic education will begin after this protest, and we will demand it.
Kuratidzira kwanhasi uku kwaperera paMarket Square pasina kana munhu mumwe chete asungwa sezvinogarwanzoitwa pose panoratidzira nengo dzesangano iri. Mapato matatu ari muhurumende mubatanidzwa ari kukurudzira kuti veruzhinji vatsigire gwaro iri nemugovera, asi mamwe masangano akaita seNational Constitutional Assembly, International Socialist Organization neProgressive Teachers Union of Zimbabwe ari kukurudzira veruzhinji kuti varambe gwaro rebumbiro iri, achiti veruzhinji vakapiwa nguva shomanana yekuti vazeye zviri mugwaro iri. Mapato asiri muhurumende ari kupikisawo gwaro rebumbiro iri, achiti hapana chirimo chinobatsira veruzhinji, achinyanyogunun'una nekuwanda kunenge kwaita nhengo dzeparamende pamwe nemasimba emutungamiriri wenyika kana gwaro rebumbiro iri rikabvumwa pareferendamu nemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.